Ayo. Wakwizi. Ayo young D, you got that. Zimengu wandi no shingaira. Machembele kwetu vakandi bikira doro. Wazindi ngori paya paya. Banga chenare kucheka nyama. Chori wana kune vakafuya mombe. Ne ukuto para para. Zimengu wandi no shingaira. Machembele kwetu vakandi bikira doro. Wazindi ngori paya paya. Banga chenare kucheka nyama. Chori wana kune vakafuya mombe. Ne ukuto para para. Chino baya chiti, ona rino nyura munyama, ona rino cheka wasikana, banga ere. Chino baya chiti, ona rino nyura munyama, ona rino cheka wasikana, banga ere. Pane chiro chandaona, chino pinda chero pakaoma, choura ya zetaona, chine mere mere ya kaoma. Ndipo zige ni munke, wazimu vangu mundi ambuze, ndijege kanya matiche, inga kwetu chembere zise. Zimengu wandi no shingaira, machembere kwetu vakandi bikira doro, wazindi ngori paya paya. Banga chenare kucheka nyama, chori wana kune vakafuya mombe, ne ukuto para para. Zimengu wandi no shingaira, machembere kwetu vakandi bikira doro, wazindi ngori paya paya. Banga chenare kucheka nyama, chori wana kune vakafuya mombe, ne ukuto para para. Zeme pota kurura, doruva kurunda durura. Mumbinda done zambuzi taura ya makushe ukuta undura. Inisa herinda pota, umbodo zinongo popota. Sata nenye ves na mafuta ndogara ndi chinguru tandaka guta. Mimba haipi ni kusuru, ushanda kutaka zururu. Zinuda kufunza munduru. Kuvirengira ikururu rengu wapasiri no hiri idambi. Rama upenyuwe makwe kipasina kana mukombi. Kazuro kunjenga musungo, membo kunjenga afumo. Mnengwe, ere mnengwe, msango mnengwe. Aiwa mugo maurombo, vamwe vajetamba mutambo. Mnengwe, ere mnengwe, msango mnengwe. Kazuro kunjenga musungo, membo kunjenga afumo. Mnengwe, ere mnengwe, msango mnengwe. Aiwa mugo maurombo, vamwe vajetamba mutambo. Banga chenare kucheka nyama.